Mujiti wetu nure urungwe wa Andrew Tizora vanoti vanhu ava vakazobviswa zvakare mwedzi wapera sezvo zvakaonekwa kuti munzira mavainge vagere vachionekwa nemunhu wese aipfuura zvainge zvisingapenyi kachimiro chakanaka.
Izvi zvino ekoti vakatobviswa rekoti papa. So handizvo angozvidzokera kwamakabva. Because pamuri apaite doesn't paint a good picture of the country and inini makangozvigadzikira yezvinotenya sekasi muri kazvizobati ipapo dzokerai kwamakabva then the shio issues from there.
Mumwe ari kugara musango ndivabaso chatima
nokuti saka kuti tibve parod up takavingwa nemapurisa usiku takasungwa usiku hapana kumato 5 munhu mupurisa aita zvekugugudza padhoso achivhura chivhene kutora murume achienda naye kana usina kupfeka bhurugwa hokozi takasungwa takaenda koti yedu yaitofanira kuitwa the same day chivhariro saka mejaspeed akapedzisira ati no tikuhamhanyisirei ngavadzokere saka rarara kumasales tiko 17 317 tarara kumasales sakamuka kusen saka zoendeswa tikatiwa mashina pro takazoendeswa kukoti
atina vanoti vatinzora vari kuvanyepera kuti vari kutsvaga pekuvagarisa asi pasina zvavari kuita
sango wakavaisa ridhi nokuti dizora akatinyepera mumwedzi hatisiusega takapiswa kai pane vari pasaikoesa akavanyepera kwafoni akafonera naye akata kuti vanhu vekuku tikuvadzosera kwakare dai pasina nhamo dzamambo akashayika ndadai tachipedza nezvazvo uye akatifonera inini mutudzosewa nemumai manji sinesuwo tikudzosewa mumai manji tagara takateerera kuti dizora asi ndavashayiwa parodhi tagara takangoteerera kuti
mumwe anoti akagara pamugwagwa nemusango kwemwedzi mupfumbamwe kusvika pari zvino vamatthew mapudzi vanoti upenyu hwakavaomera
takaipopa tikatangomirira revhu noona kurarama 9 months iko zvino tapa 10 months tigere suo tipanapa tigere takatarisa kuti nekubatsira zvinhu zvakatooma tisina zvatatitadii takutongovimba kuti vepromisi vari nani
asi vatizora vanoti vanhu ava vainge vazvigadza zvisina mvumo ndokubviswa nematare
those people settled themselves paproperty yemurii.
Okay.
So we really have no obligation to look for alternative land for them. Vangofana kudzokera kwavakabva vachifanana.
Vakawanda vevanhu ava vanoti havana kwekuenda sezvo vakabva kumisha yavo makore akawanda apfuura. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti sei vakarova vanhu pavaivabvisa sezvo mutauri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitole vati titaure nemutauri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vanga vasingadaviri embozhanhare yavo. Kunyange vanhu ava vakadzingwa vakawanda zvekusvika kumhuri dzinodarika 150 vamwe vavo vari kutsvaga misha munzvimbo dzakapoteredza vachibva musango mavakakandwa nehurumende umu. Mhuri idzi dzakabviswa papurazi rewaterlo rinove rava James Chigwedere dzichinzi dzakanga dzazvigadza zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.